kune nyana tu dzanga dzakaendiswa kumatare emhosva yekutanga yanga iri Helen Suzman Foundation. Dare remhosva rakareserva judgment kana kuti rakati richazopa mutongo wacho mumazuva anotevera. Ivo Helen Suzman vaida kuti decision yakatorwa negurukota rezvehome affairs vamuchevaledi araifanira kutorwa pasina kukonsauta kana kuti kutaura nevanhu vanga vaine mavheki pipeni dzayo. So ipapo dare rakareserva judgment nyaya yacho yakanzwika. Pechipiri inyaya yanga ichimiririrwa negweta rinozikanwa rinonzi vamukaitogi. Panyaya iyi zvinoita sekuti malawyers ehurumende kana kuti aimiriri vadepartment vamuchevaledi anenge akakombita kuti aiwa nyaya iyi hatigoni kuihwina. Saka vakaurirana kuti vanogara pasi voita agreement vosetla zvisina kunzwika nedare, asi vari kuurirana, vari kutaurirana pasi kuti ha unenge une point zvauri kutaura tinoirirana nazvo. Ndo saka tazoona minista vachipopota ipini nhasi vachiti aiwa malawyers akakanganisa dai takazvimirira tega taigona kubudirira. Inhau yekuti panoita sekuti malawyers kana kuti magota egurukota rezvehome affairs akakundikana kuti ahwine nyaya iyi vakakombidwa isati yapinda mumatare.
Izvo zvese zvanzwikwa mudare nezvamataura izvi zvinosiya papi vana veZimbabwe? Tingati vangatarisira here kuti remangwana ringange rakajeka?
Tiri pataingo remukoma jonga kuti hatizivi kuti tiri kuenda here kana kuti tiri kudzoka parizvi, nekuti gurukota rehurumende yeSouth Africa vamuchevaledi vari kuita sekuti vari kuramba vakatsika pavaive vakatsika kare kare. Zvizvarwawo zveZimbabwe zvanga zviri pamavheki pr zviri kurambawo zvakatsika pazvanga zvakatsika zvichiti aiwa muitirwo wakaitwa zvinhu hauna kumira zvakanaka. Saka zvinosiya vanhu vachingori pavaive zvisingazikani kuti richazovei ramangwana. Asi zvazvinoreva ndezvekuti pamatare paanenge achidzeya madhedhiraini aya anenge akatarwa nehurumende yeSouth Africa anenge asingachanyanyishandi hazvo. Zvinoreva kuti pamwe vane maZP vanenge vasingakwanisirana nemapurisa vachinzi vari illegal. Asi chazvinonyanya kuva afecta kumabasa, nekuti makambani anenge achichina confidence nemapepa aya eZP. Mabhengi takatoona matambudziko akatanga kubuda kare, mabhengi achivhara maakaunti evanhu achiti aiwa ini mapemiti enyu akaexpire. Saka takaramba tichizvichibva matambudziko kubva ari kusangana nevanhu kuzvikoro chaiko, vana vechikoro vamwe zvimwe zvikoro zvinototi aiwa mapepa enyu haachashandi, takuda mapepa manyowani. Saka iyi ndosaka ndichifunga kuti dare rinofanira kuti rikurumidze kugadzirisa nyaya iyi, nekuti upenyu hwevanhu hwakawanda hwasiyiwa huri muchadenga husingazikanwi kuti huri kuramba huchikwira here kana kuti huri kudzika pasi.
Tichinzwa ivo hurumende yeSouth Africa kana kuti vamotsoledhi vachiti magweta avo haana kunyatsovamirira zvavanga vachitarisira, hationi here vachipikisa nyaya iyi kune matare epamusoro?
Isusu tanga tagara tichitarisira izvozvo zvisinei nekuti ndiani achahwina panyaya iri kunzwika iyi. Kana veMaZP neveHelen Suzman nyaya yavo vakasaiwana zvavanga vachitarisira, tinotarisira kuti vaichallenja kumatare ari pamusoro. Gurukota reSouth Africa vamuchevaledi tinotarisira kuti vakaruza nyaya yavo vaichallenja futi kuenda kumakota ari pamusoro. Ndosaka tiri kuti mukoma jonga nyaya iyi ichiri kure nekupera, inogona kutotiterera mimwe mwedzi kana gore chairo zvichida. But painenge ichidzeiwa iri kumatare zvinoitira kuti maZP holders haakwanisi kuzonzi ari illegal at that point kusvika dare razvopa mutongo waro. Asi tinotarisira kuti vanhu vacharamba vachikakatana mumatare kusvika vasvika pamwe zvichida ichatosvika kudare rekupedzisira chairo rinoona nezveconstitutionalism.